manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 6 2020 makaterera ku Studio 7 nepfenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi vofa nechirwere cheCOVID-19 munyika kusanganisirawo mutori wenhau weZBC Janet Munyaka. ZANU-PF yoenderera mberi nesarudzo dzemaDCC kunyange hazvo vamwe vakuru mubato iri vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Zvuru nezvuru zvevanhu zvorangarira mushakabvugo gochamisa amai wemutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voenderera mberi nekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mazi rezveutano rinoti vanhu gumi vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro kusanganisirawo mutori wenhau weZBC Janet Munyaka akashaya mushure mekugara muchipatara cheSt Anne's muHarare kwevhiki rimwe chete. Munyaka anga ave nemakore 40 nemasere ekuberekwa uye asiya murume vaJackson Munyaka nevana vana. Mufi akatanga kushandira ZBC muna 2000 mushure mekupedza zvidzidzo zvekutora nhau paHarare Polytechnic College. Janet anga achifanirwawo kupiwa chitupa chekupeta zvidzidzo zvepamusoro kana kuti Master's Degree in International Relations kuUniversity of Zimbabwe nemusi wechishanu asi haana kukwanisa kuenda nekuda kweurwere. Munyaka mutori wenhau wechipiri kushaya nechirwere ichi mushure mekufa kwaZororo Makamba. Mukuziya nezverufu urwu tabata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Tino shushikana chaizvo nokurasikirwa kwatakaitwa naya Janet Munyaka aiva mutori wenhau ainyanyoshanda panyaya dzokudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Tinoti muchirongo diplomatic correspondent.
Muungati mufi ainge ari munhu akaita sei?
Janet takashanda zvikuru zvakanaka naye, aigarisana navamwe zvakanaka achiita basa rake zvisina kana mvonga mupopoto. Mukuziva kwedu tinoti muchirungu she was a consummate professional pabasa rake. Saka ndingati mazuva apfuurayo mukuru weZBC anodzi muchirungu acting chief executive vakandifonera vakanditi mumwe wedu arwara ari muchipatara abatwa neCOVID-19 ari muintensive care zvinazvina kutimirei zvakanaka nekuda kwokuti chirwere ichocho hachisi chirwere chokuti munganyanyoshanyirana nokunoonana kuchipatara. Takangomira chipiwa maupdates neminista wavachitaura nemhuri yake garei garei takazonzi ndingati kusvera zuro avanani chose zvokuti akufema zvisina kubatsirwa nomweya kana kuti asisiri paoxygen. Tikati aiwa zvakanaka. Zvino nezero kusendo patakanzwa kuti zvinhu zvanyangara futi munhu asisina kumira zvakanaka pane chachinja ende aiwa namatirai munhu. Nezero manheru kuya foni yobva yauya ichiti munhu ashaya.
Izvi makazvitambirawo sei vaMangwana?
Aiwa zvinorwadza nokuti handina kumbosangana nemunhu mumwe chete anotaura shoko risakarurama pamusoro paJanet. Aishanda zvavamwe zvakanaka navamwe zvikuru. Isusu kwedu tainyatsoona kuti aiwa uyu munhu anogona basa rake. Ndosaka mukaona munhu anoitwa diplomatic correspondent kureva kuti anonzwisisa foreign policy yeZimbabwe, anonzwisisa kwatiri kuda kuenda senyika, anokwanisa kuvhunza mvunzo yakanangana naizvozvo kubva kuvanotimirira kune dzimwe nyika nevanomirira dzimwe nyika muno, anokwanisa kudila na foreign affairs minister nekutaura na president chaivo vanova the chief diplomat of this country. Saka aiwa, taradziwa chaizvo nekushaikirwa kwataito.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rinoti pavanhu gumi vakashaya nezuro ava, vapfumbamwe vari muHarare uye mumwe chete ari kuBulawayo. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa kusvika pari zvino nechirwere cheCOVID-19 vave mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 291. Vanhu makumi manomwe kana kuti 70 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava makumi mashanu vakabatwa nacho munyika, vamwe makumi maviri vakabva nacho kuSouth Africa. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwave zviuru gumi nemazana matanhatu ane gumi nevanomwe kana kuti 10,617. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere nemazana masere nevana kana kuti 8,884, mushure mekunge vamwe vanhu makumi mana nevatanhatu vapora kubva kuchirwere ichi nezuro. Vanhu vachiri kurwara churu chimwe chete chine mazana mana nemakumi masere nevaviri kana kuti 1,482. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 53,543. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 66.6 million. Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Kunyange hazvo sarudzo dzemakomiti epasi kana kuti District Coordinating Committees dziri kuenderera mberi mubato riri kutonga reZANU-PF, zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzebato iri dzabatwa nechirwere cheCOVID-19 kusanganisirawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaObert Mpofu uye mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vatafadzwa Mugwadi. Vamugwadi vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti ivo navamupofu vari kunaya vari kumba muHarare mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Vamwe mubato vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzisi kufambiswa zvakanaka, vamwe vachirambidzwa kukwikwidza, vamwe vachitiwo hakuna mapepa ekuvhota akakwana. Mukuziya nezvenyaya yesarudzo iyi, tabata vamugwadi.
Sarudzo dzedu dziri kufamba zvakanaka kune mamwe maprovinces. Zvakare tine mamwe maprovinces nemamwe madistrict asangana nemachallenges nekuda kwemvura iri kunaya. Saka nekuda kwaizvozvo, sekutaura kwakaita mutauriri wemusangano nezuro vachinamasa, dzimwe nzvimbo dzakanganiswa nekunaya kuri kuita mvura, nokudaro vanhu vakakundikana kuti vabude mudzimba vauye vavhote. Kunyangwe naivo vavhoterwi vacho vakatokundikanawo kune dzimwe nzvimbo. Ndo challenge yatakasangana nayo, kumwe kwacho zvikova nenzizi dzanga dzichidira. Saka nokudaro kuti vanhu vaende panzvimbo dzavanozivhotera zvakaita machallenges izvozvo. Naizvozvo vakuru vemusangano vakaona zvakakodzera kuti nezuva ranhasi kusarudzo idzi dzinge dzichienderera mberi kusina kupera kuvhotwa kuchinge kuchiitiwa nhasi, kumwe zvakare kuchaitiwa nemande zvichienderana nokuti vakuru vari kumaprovinces ikoko vanenge vaona kuti zvakakodzera ndezvipi.
Tingatarisira riini kunzwa zvinenge zvabuda musarudzo idzi?
sarudzo marizautsa acho muchange muchipiwa marizautsa achange achiana kunzwa kucommand center kunova kuzanu PF headquarters iko kuchange muchidanwa muchiudziwa vezvematorerwe nhau kuti zvakabuda ndezvipi tichikudzai marizautsa saka so far marizautsa iwayo uye zvekare kana achinge abuda they are subject to endorsement by leadership after all challenges or complaints have been exhausted if there are any but so far hatina ma complaints atatu tasangana nawo it's just a question of procedure kuti zvinhu zvakadaro zviitiwe asi kuzhinji tinongoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka
tirikunzwa kuti vampofu vari muchipatara icho kwadi here
the secretary for administration of the party Dr. Obed Mpofu havana kuhospitaliziwa as it stands he is in isolation kumba kwavo muno muHarare awaiting to see how his recovery is developing havana kuvasi muchipatara vari kurecover vari kumba kwavo in isolation
mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvakaungana nezuro kwachiwara kwagutu kumasvingo kunyaradzo yaambuya Chamisa amai wemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa avo vakashaya musi wa6 chikunguru gore rino mushure mekurwara kwenguva pfupi pfupi ambuya Chamisa vakaberekwa musi wa15 chikumi 1954 vachamisa vakatenda zvikuru vanhu vakauya panyaradzo iyi vachirangarirawo mashoko aitaurwa namushakabvu
kandiro kanoenda kunobva ka ukapa rudo waturika ngwasha wangu wataura nyaya yegaro taurwa naamai kuti hapana chinhu chakanaka sokuitira munhu chakanaka waitira mumwe chakanaka wazviitirawo ndandakagara nditava navatete vangu ndikati vatete munoona hama dzese dziri kuedza vakaitawo dambudziko ndinofanira kunotsika pamukova wavo saka chitsvambe cheleadership hatisi chokutamba nacho ndaratsvangira agara achitaura nditi uchamisa unoona kana uri kutungamirira vanhu usazvifunga iwewe ndosaka muchiona mukuru wedu tsvangira kusvika zuva rokuenda haasi munhu anga ane basa nezvakawanda zvokuda kunokora kuba kana kuita maoko ane namo sevazhinji varipo he lived an honest life
vakaudzawo vanhu kuti dzimwe hama dzavo sasekuru vavo dzakashungurudzwa nekuda kweukama navo vachamisa vakaudzawo gungano iri kuti amai vavo vakatambura zvikuru kuti vakwanise kuvaendesa kuchikoro
apa tiri kuremekedza kutsembera akaita kuti basa rifamba hama dzamunoziva here kuti mai Nelson vakandiendesa kuchikoro nekutengesa madomasi nehuku vanhu vachiseka kuti hakuna kwaunoita wakamboona munhu anoendesa mwana kumisheni nehove
vachamisa vakatiwo kuungana kwakaita vanhu panyaradzo iyi munongedzo wekuti bato ravo richiri rakasimba zvikuru
vaifunga kuti vatipedza vakatora musangano havazive kuti iyi yepasi pemuti haibhuroki chechi haibhuroki Don't underestimate the commitment yevana veshanduko munyika muno. And I want to thank you Machinja. You are wonderful. Thank you.
Panyaya yavari kupomerwa nevamwe yekuti vangonyarara zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, vachamisa vakapindura vachiti
Vazhinji vari kuti konai chamisa vakanyararire. Ndakataurira vanhu. Ndikati kana uriwe unenge ane bhora chirega kuita zvidavado zvinoita kuti upunzike pabhora kana wakabata bhonzo usahukura regera vamwe vahukure wakaruma bhonzo nokuti kwaite bhonzo haihukuri tamba tamba chemungiso chakabata chero zvikaita sei munyika muno the victory of the people is confirmed
vaitungamira urongwa hwenyaradzo iyi munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa MDC Alliance vaAmos Chibaya. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro Manheru vakaenda kuValdosta, Georgia kunobatsira kutsvagira rutsigiro vari kukwidza vakamirira bato remaRepublicans musarudzo mbiri dzakakosha zvikuru dzedare reSenate. Vari kumirira maRepublicans musarudzo idzi ndivaDavid Perdue naamai Kelly Loeffler. Vari kumirira maDemocrats ndivaRaphael Warnock navaJohn Ossoff. Sarudzo idzi dziri kuitwa musi wa5 ndira uye bato rinokunda ndiro rinenge rotonga mudare reSenate. MaRepublicans pari zvino ane zvigaro makumi mashanu uku maDemocrats aine makumi mana nesere. MaDemocrats akakunda musarudzo mbiri idzi zvinoreva kuti mapato ose anenge aine zvigaro zvakaenzana zvichipa mukana mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato remaDemocrats simba rekuvhota zvinozobatsira bato ravo. Kunyange hazvo vaTrump vakakundwa mudunhu reGeorgia iri nevakasarudzwa kutungamira nyika vaJoe Biden nemavhoti zviuru gumi nezviviri, vaTrump vari kutsika madziro vachiti ivo ndivo vakakunda musarudzo idzi dzavanoti dzakabirirwa. VaBiden ndivo mutungamiri webato ravo abudirira musarudzo dzekuGeorgia kubva muna 1992. Vasati vaenda kuGeorgia, vaTrump vanonzi vakafonera gavhuna wedunhu iri vaBrian Kemp kuti vakurudzire nhengo dzedare ravo kupikisa zvakabuda musarudzo, asi vaKemp vakatsika madziro. Nyaya yavaTrump yekuti sarudzo dzakabirirwa asi vasina umbowo inonzi nevamwe mubato ravo vakaita seimwe shoroma inobatsira nemari vaDan Eberhardt inokanganisa chimiro chebato uye zvinogona kukanganisawo vari kumirira bato ravo muGeorgia. Asi vamwe vakaita sechipangamazano chemutauriri wedare reSenate vari mubato remaRepublicans vaMitch McConnell vaJosh Holmes vanoti hapana umbowo hwekuti vatsigiri vavo vacharegedza kuvhota vachinyunyuta kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakabirirwa. Kushanya kwavaTrump kuGeorgia kuri kuuya apo dunhu reCalifornia rakavhota kutambira zvakabuda musarudzo, zvichireva kuti vaBiden vakabva vasvika mavhoti anodiwa kutungamirira nyika kana kuti 270 electoral college votes. Asi vasati vatora mhiko musi wa20 ndira gore rinouya matunhu ose achasangana musi wa14 zvita achivhotawo kazhinji vachingotevera zvakabuda musarudzo. Musi wa6 ndira dare reCongress richangosarudzwa richavhotawo zviri pamutemo nekudoma mutungamiri wenyika mutsva zviri pamutemo zvakare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hondo yave nemwedzi iri muEthiopia pakati pehurumende yenyika iyi nedunhu reTigray iro riri kuda kuzvitonga kuzere inonzi yave kukanganisa zvakanyanya mabasa ekurwisa denda reCovid-19 sezvo hondo iyi yasiya vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vave muupoteri. Vakawanda vari kunopotera kuSudan asi makamba ekupotera avari kugara akamanikidzana uye hapana zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere cheCovid-19. Masangano anopa rubatsiro akaita seUnited Nations neNorwegian Refugee Council anoti hurumende iri kuharambidza kupa vanhu mudunhu reTigray zvekudya nezvimwe zvakakosha. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatinotenda dzikiti vesangano reZimbabwe Diabetes Association. Tiri kuzaya nyaya yezvechirongwa chavainacho chiri kubatsira vechidiki vanorarama nechirwere cheshuga kana kuti diabetes munyika. Vadzikiti ndinomugamuchirai muchirongwa.
Patakapedzira kutaura panapa tachingorora zuva reWorld Diabetes Day, makambondiudzawo ka kuti mune makamba amuinawo kwekwe nenzvimbo dzakasiyana siyana munyika dzakanangana nekubatsira vechidiki vari kurarama nechirwere chediabetes. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvei zviro chirongwa chamuinacho izvozvo.
Handizvozvo chaizvo sekurova kwamaita. Tapedza kuita the commemoration yatakaita, zvakaonekwa zvakakosha saizvo zvokuti dai tatsinhira taramba tichiita makamba seamakureva kwamaita, kuti tirambe tichidzidzisana vechidiki kuti vakwanisa kuva neruzivo ruzhinji maererano nechirwere chavanorarama nacho nguva dzose, vachipiwa maskills, vachipiwa ruzivo ruzhinji nemadokta nevese vanenge varipo vanda neruzivo ruzhinji maererano nechirwere chavo.
Makamba aya ari kubatsira vechidiki sei, uyezve muri kutsvaga vechidiki vanogara munzvimbo dzipi munyika?
Tinotsvaga vechidiki varimo muZimbabwe yose, vese vatinokorokotedza kuti vachinge kana tichinge taunzwa makamba aya, vachinge vabatsika vawanikawo vakwanisa kubatsirikana neruzivo runenge rwuripo, vanhu vachidzidzisanwa tichivadzidzisa kuita sei kumaneja chirwere chava kurarama nacho, nekuti vasazovana vanopindana nechinoti macomplications, kuti upenyu hwavo hunogona kuzotadza kunatsofamba zvakanaka nekuda kwekuti shuga yasi kumanejwa zvakanaka.
Opari zvino makamba amuinawo muri kumaita ari kupi?
Makamba tiri kuita iko zvino kubva tsvondo rapera, tanga tiine vana vadiki tiri munzvimbo reKwekwe kuMidlands, and naizvozvi iko zvino kutori nekamba itoriko yevakuru vachikurewo zvishoma iriko zvekare kuKwekwe.
Saka chirongwa ichi chichange chipera rini?
Chirongwa ichi zvakangodimburwa zviri mutatu, kuti pekutanga tichava nevana vadiki kwemazuva anoita iyo mana, zvichiteverwawo nevechidiki vanenge vari vechikuru mbichana vanowo nemazuva akangofanana naiwawo mana iwayo.
Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvirongwa zvamuinazvo zvakanangana nekubatsira vechidiki vari kurarama nediabetes muZimbabwe.
Tinoona kuti mune vechitatu choga choga tava nemaprogram ekuti tinge tichidzidzisa vanhu vachiva neruzivo rwakanyanya, tinenge tichipiwa nemanesi kuassociation yedu, zvatinenge tichipiwa nemadokta vanhu pavanenge vachinge vaine bvunzo yavo yavanenge vayo, tichiona kuti vapindurita vakwanisa kubatana. Izvino zvavari kusangana nazvo tichienda mberi zvakadaro. Tinoona fin pamaWhatsApp tinenge ripo masupport groups tichibatana, vanhu vachipiwa information kubvunzo kuti kusangana nemaproblems akati tozo chii chamunofanira kunge muchiita tikwanise kuenderi.
Makambondiudzawo ka kuti pane chimwewo chirongwa chiripo chakatarisira kubatsira vechidiki kuti vawanewo mushonga wekurarama nechirwere ichi. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvechirongwa ichi.
Tinoona tine program inonzi Life for Health inosponsor emana, vanotipa mishonga, vanotipa china inotesta shuga yako. Saka iyi yanongora kuti kuvana diki hapana mwana fana kufa nekuti ashaya, saka vanotipa inouya ichiendeswa mafamasi Christmas. Naiko zvino pane mishonga iri kutori munzvimbo zvino, vachatizivisa vachisvika rini mumamasi. Vanhu vanenge vakarejista kuZimbabwe Diabetes Association vanenge vaine mumwe kuti vangoenda chete vanopiwa mishonga yavane shida.
Saka zvii zvinodivikana kuitira kuti munhu ave nhengo yechirongwa ichocho?
Ukaenda kumaZimbabwe Diabetes Association ukaenda uchinorejista, tinotendera vanhu kuti vaende kurejista vopiwa ecard. Vanodiwa $3 yekuti munhu akabara unonopiwa. Even ukaenda kufamasi urwere weshuga, veikoko kumafamasi vanoto kuti uremba here yeZimbabwe Diabetes Association, kana uti vanokuudzi direct kwekuti uende, unokwanisa kunorejista uwana mishonga yakachine.
Aiwa, tinotenda vadzikiti nenguva yenyu kupinda muchirongwa chedu. Thank you so much.
Matenda.
Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano panhepfenyuro yestudio 7 nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, 8-9 PM muri yeZimbabwe. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove muri yeZimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Vatereri tiritose zvekare nhasi muchirongwa chedu chezvechitendero. Tine umwe zvemubvunzo unobva kwamuri vatereri. Nhasi tina mufundisi Gladman Kafumvute kuti vapindure mubvunzo wenyu.
Mangwazei pastudio 7, ini ndinoitwa utawanda mberi kwazvo ndiri kwarusapi uko. Nhasi ndine mubvunzo pamusoro peshoko ramwari rinotaura maringe nezvekudya. Tiri kuOld Testament kune nyaya yemhuka dzakataurwa kana tiri pachikristu. Dzakataurwa kunzi idzi mhuka idzi dzakafanira kudzidyiwe nevakristu. Saka takuzoenda kudana New Testament uku kune mamwe mavhesi anotaura kuti ngakuchirega kuva naanokupa mhosva pamusoro pezvekudya nesabata. Saka tiri kudawo kutinyatsonzwisisa ipapapo kuti shoko iri riri kuti kudii.
Makadini baba taona mberi kwashe. Mubvunzo wamabvunza unokosha. Ndichabata zvinhu zviri zvinoreva sabata nemhuka. Pa sabata ndingada kuti muzoverenga kutestamendi tsaru kuna Exodo chitsauko 20 verse 8-11. Kune zvemhuka kutestamendi tsaru ndingada kuti muzoverenga Leviticus chitsauko 11 chese. Ndingada kuti nditi pamusoro pezvinhu zvese zviri zviri tinodzidza kuti Mwari wakanga ari kuda kuti vana veIsraeri vave ne gwara rekufamba pariri mune upenyu hwavo mukururama kwaMwari. Saka akavapa mitemo iyi.
Mufundisi Kafumvute, sei makereke achisiyana panyaya yezvekudya? Sei dzimwe kereke dzichirambidza zvimwe zvidyiwa, dzimwe nyama nezvinwiwa, asi dzimwe kereke dzichibvumidza?
Kana tichitarisa kusiyana kwemasangano kwega ndosiyana kwemasangano kuti maAnglicans, maPostori, maUnited Methodists, izvozvo zvinotionesa kutosiyana nemadoctrine, nedoctrine dzidziso pamusoro pezviro. Ndosaka muchiona kuti vamwe vanodzidzisa kuti vanhu maKristu samadoro, vamwe vanodzidzisa kuti imwa usadhakwa, vamwe vanoti imwa hapasina mhimo. Kusiyana kwedzidziso neturikiro yesoko raMwari. Asi tinoda kutsvaga chokwadi. Saka ibasa redu sematsvakira ari kuita muranda waMwari uyu kude kuziwa uri kuita chiro chakanaka.
Munoti kuvatendi vemakereke akasiyana-siyana vanoda kudya nyama dzakasiyana-siyana.
Munoona panapa kuti Mambo Jesu akutaura pamusoro pesabata nekuzozwazve kuna mabasa avapostori chitsauko 10 verse 9 kusvika pa16 pamusoro pemhuka. Tiri kudzidziswa kuti Jesu akauya kozadzisa mitemo yakanga yaiswapo pamusoro pezvekudya nesabata. Saka mutestamendi itsva taakutaura ngemakristu. Tikati mutestamendi tsaru hatitaura ngemakristu, but tikutaura ngevana veIsraeri varivo vakapuwa mutemo. Isusu taakutenda kuna Jesu. Sabata vamwe vanochengeta musi wesondo nekuti ndiwo musi wakamuka Jesu. Ndiwo musi waakuchengeta semusi unokosha. Saka ndiwo kusiyana kuripo testamendi itsva netestamendi yetsaru. Asi Jesu haazi kuuya kuputsa mitemo yakanga iripo yakaiswapo ndiMwari kubudikidza naMozisi. Munazoverenga Matthew chapter 5 verse 17, Jesu unotaura achiti akauya kozadzisa zvakanga zvaiswapo naMwari kubudikidza nemutemo. Saka maakugona kudya zvese zvinodyiwa, mhuka dzese maakugona kudya, nekuti kana muri muKristu, nekuti zvese mukaverenga magwaro zvave zvinokosha pamberi paMwari. Hapana chinozi chakashata. Mazvita, Mwari akukomborerei. Babai
vatereri, mazvinzura mega mashoko makuru au abva kuna mufundisi Gladman Kafumvute. Kana muine mubvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-301-919-8140. Musakanganwa kuti namba idzi ndedze zvechitendero chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, Uye tinoda kupa kutenda kuchikwata che Christlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu gumi vofa nechirwere cheCOVID-19 munyika, kusanganisira mutori wenhau weZBC Janet Munyaka. ZANU PF yoenderera mberi nesarudzo dzemaDCC, kunyange hazvo vamwe vakuru mubato iri vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekwa nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.